ne dambudziko ne machaina aya machaina aya ane prize ripajura rakava panzvimbo yekurenda saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa flag yavo muprize medu saka takazoenda kunotraya kutaura navo tasvika ivo machaina acho akaramba kutaura nesu saka takangopinda tina chairman natreasurer neni treasurer vanonzi vabenzi munda ndobva tasvika tikaona pakanga pakaisiwa muganhu and slag yavo yaakutowira kupurazi kwedu
makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa
takaenda kumapurisa mapurisa akatipa advise yekuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti haasiye akavapa here taonana naye iye akati haasi saka sezvineiwo iye muchina wacho anonzi toni wepakambani inonzi asia ferry akabva asvika asvika paya toni akamuudza kuti chamwana ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako iyi kuti wakataura nevaridzi here iye ndopaakaramba akanyarara saka isita akazobvunziwa navamachisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani ndopaakafonera munhu aiti vamachisa vataure naye akati aiwa isi hatitoda kutaura neany other person toda kutaura newe kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe kana pane any written documents wotiratidza muchina ndopaakaridza tsamwa akati you can go wherever you want all this is my land saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoko hakusi kuchina kwekuti unongopedzisira wavechi akabva angomwaza maoko nomba aenda
asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo machina iyaya kuti anga achiita basa mupurazi make
muridzi wepurazi takataura naye pamberi patoni akatobvunza iye toni wacho wekuasia ferry kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected ari affected tisu as wadzanai cooperative
saka kushanda kwekambani iyoyi yeasia ferry kwakanganisa zvakadii magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai
zivi kuti vanoshandisa machemicals akadii pakusuka zvicherwa zvavo mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko dzinogona kuita dambudziko rinogona kusauya ipapo ipapo but in the long run tinogona kushayikirwa nepfuwo zvedu then vane matrucks avonotakurisa zvicherwa zvavo matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merod imomo havatokwanisi kuwacha hembe vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe macompanies saka takamboungana sevanhu tikawirirana as cooperative members kuti tinoisa mahamps saka taisa mahamps aya zvakamboita nani bijan but in the long run mvura yanaya mahamps akabva adhamejeka ivo mamwe acho vaiuya vachiabvisa nescavator and marori avo ari kudhameja road zvekuti mota diki sanhasi tadarika panga pachitove ne1 rori yavo yanga yakanyura murod yacho inofanira kunge ichifamba nevanhu zvekuti mota diki izvozvo hadzichakwanisi kudarika nepadzinofamba napo